Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 3 2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare votoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya weguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit Uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu pamwe nevamwe vatungamiri vemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuemeya veguta reHarare. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ekanzuro yeHarare 46 atora mhiko pamberi pevakafano bata chigaro chamabharano weguta iri vaHosia Chisango. Mushure mekutora mhiko, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare, amai Catherine Kampila, vazivisa kuti vaHebert Gomba ndivo vasarudzwa nemamwe makanzura kuti vave meya mutsva weHarare, uye vaEnoch Mpamaonde vakasarudzwa kuve mutevedzeri wavaGomba. VaGomba navaMpamaonde inhengo dzeMDC Alliance vose vari vaviri, nhengo yeZanu PF yakasarudzwawo sakanzura wekumbare, vaMartin Matinyanya vazvidoma kuti vakwikudze pachigaro chameya pamwe nechemutevedzeri wameya, asi vashaya avatsigira sezvo vachiva mumwe chete vari kumirira Zanu PF mukanzuru. VaGomba avo vano vekanzura weGlenora vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti veruzhinji vawana mvura yakachena uye kuti migwagwa yagadzirwa.
Muchaona kuti tine migwagwa imwe yatatanga kunge tichigadzirisa. Migwagwa yakawanda chaizvo, ana Lauren Drive, ana Harare Drive, etc. Even muno muCBD. Saka nyaya iripo ndeyekungoenda mberi tichigadzirisa migwagwa iri muguta reHarare isina kumira zvakanaka. Saka tichaita ndezvekuti ndichaengage Zinara kuti itipe mari, nekuti munguva yasara mvura yakuda kunaya inguva diki diki yasara. Saka tiri kuti tipuhwe mari, nesuwo tichatsvaga mari muma internal revenue sources edu kuti tinge tichiita basa remugwagwa, complete resealing and complete reconstruction of certain roads. Panyaya yema street lights tiri kuda kuti tendere mberi tichiita nyaya yesolar, yema solar lights project yatakatanga. Tiri kuti isusu ngati ingeje makambani akawanda kuti tirambe tichiita izvozvo.
Mumwe wemakanzura aya vaJacob Mafume vano venhengo yeMDC Alliance vanoti chavanofarira kuita semakanzura kugadzira waro wakanaka uchatevedzerwa nekanzuro yavo, vachiti vave kuunza utungamiriri hutsva mukanzuro yeHarare.
Saka tinotarisira kuti tichange tichitarisa kuti chii chachichimisa chunhu ende uye tochigadzirisa sei, vanhu vofara, vanhu vofamba zvakanaka.
Kunyange vasina mumwe anobva kubato ravo reZanu PF mukanzuro yeHarare, vaMatinyanya vati vachashanda zvakasimba pamwe vachibatsirana nemakanzura eMDC Alliance kuti vasimudzire upenyu hweveruzhinji muguta reHarare.
Zvatichange tichitaura muno mukanzuro ndozvandinoenda bva nazvo makonsenzi evanhu kumusha vatotungamirira. Zvavanenge vachida kuti vaitire muward, ndinofanira kuti vachitozvitaura munomu nokuti ndomacho matokwasa kuti tive chidii. Hongu kuve 131, but kana tichinge tatanga business redu recouncil, tienda kuita chinhu chimwe chete. Munhu anenge asina kumirira kuti akangomirira wadhi yake chete, tienda kuita sa CTS zvaiyi Andi ezvino tirikuratidza kuti ndichitenda vanhu vakatisarudza mawadzi kwedu nekuti sarudza kwavakaita kechipiri bhosi takamenge tiri muno takuchienda kunopedzesa basa ratakanga tapiwa ratanga tasiyira munzira ratanga tichiita mumusha so ndoda kuvatenda zvakanyanya
mumwe mugari wemuHarare amai Shupika ikaipa vanogara kuGlenora vanoti vari kutarisira kuti vagomba nekanzuru yavo vachashanda zvakasimba kurwisa nyaya yehuori mukanzuru pamwe nekuona kuti vagari vawana zvose zvavanobhadharira mitero
inini ndiri kutarisira migwagwa yakanaka ndiri kutarisira kubviswa kwemastreet kids mumastreets ndiri kutarisira mishonga muzvipatara ndo zvimwe zvandiri kutarisira kuna kansela vedu vaita kuna meya vedu vagadza sezvo vativimbisa kuti vachativakira maspageti roads ndo zvimwe zvatiri kutarisira izvozvo
zvichakadai vagomba vakurudzira hurumende kuti ipe makanzuro mari inoita zvikamu zvishanu kubva muzana 5% inobva pabhajeti renyika sezvakatarwa pamutemo zvinonzi kubva muna 2013 pakanyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika hurumende haisati yambopa makanzuro mari yainosungirwa kuapa kuti ashandise munyaya dzebudiriro
Hurumende inosungirwa nebumbiro remutemo wenyika kuti inge ichipa malocal authorities 5% yebhajeti renyika saka hurumende ikanaunza bhajeti re10 billion inosungirwa kupa malocal authorities 5% ye10 billion saka iyo ndo mari isikuuya kubva kuhurumende kubva 2013 patakauya nebumbiro idzva remutemo zve tiri kuti isusu hurumende ngaisashandise zimura kusvinganyidza malocal authorities pahuro nekudimanda mataxi akawanda mushure mekunge macouncils zvakare abva munguva yekukanzurwa mabills yakaitwa 2013 saka izvozvo zvese tichakurukura nehurumende kuti hurumende itinzwire tsitsi inyevenutse zvimwe zvezvinhu zvacho zviripo kuitira kuti tikwanise kunga tichibatsira varidzi veguta reHarare
vagomba vati hurumende inofanira kuve neukama nemakanzuro eHarare kuitira kuti vakwanise kushanda zvinogutsa vagari vachiti vari muhurumende pamwe nemumakanzuro vanhu vakasarudzirwa kushandira vanhu zvisinei nekuti vanobva kumapato api kugadzwa kwaitwa makanzuro eHarare nhasi kunoreva kuti makanzuro aya anosungirwa kutevedzera zvibvumirano zvakaitwa nemakanzuro aivepo nemamwe makanzuro kana makambani vanhu vanga vauya kuzoona makanzuro achigadzwa vapembera pavaona vagomba navamupa maonde vasarudzwa kuti vatungamire kanzuro yeHarare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit kana kuti FOCAC uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avari kupindawo mumusangano uyu vanotarisirwawo kuzotaurawo pamusangano uyu uyo uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda. Vachitaura nenhepfenyuro yeChina Global Television Network pamberi pemusangano uyu vamunangagwa vati Zimbabwe yashanduka kuve nyika itsva vakati kana paine nyika dziri kutadza kuona izvi dzakapofomara.
We are saying everybody in our view should be friendly.
Tiri kuti isusu mumaonero edu munhu wese anofanira kuve shamwari yedu kune vanosarudza kuve shamwari dzedu kune vasingadewo hatina dambudziko navo tinoti zvakare ino inguva yeshanduko yekupinda munyika itsva kune avo vanenge vasingazvioni tinoti vakapofomara takacherechedza kuti kune shanduko uye tinofanira kunge tichifambidzana nayo shanduko iyoyo kupinda munyika itsva tichitarisa zviri kubuda uye tichitarisawo Africa nepairi kuenda nematanho airi kutora vamunangagwa varumbidzawo ushamwari hwechina nenyika dzemuAfrica Zimbabwe yagara ichibatsirwa neChina nezvikwereto zvemari uye Africa inonzi yavimbiswa mari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora neChina. Nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevre University Professor Elliot Masocha vanoti kukwereta mari kubva kuChina hakuna kuipa asi Zimbabwe inofanira kutarisisa zvibvumirano zvainonyorerana nenyika iyi kuitira kuti isazorasikirwa pakakura yatadza kubhadhara mari idzi. Tanonoka wandewe Studio 7 abata Professor Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotarisira isu kuti maproject omuZimbabwe atinowa kuda vesu vanhu vose vose achawana mari iyoyo akaita se nebatoka power plant yainziyo kuneda kodiwa mari koko maChina vachatipawo mari ne vana hwange power station inoda kuti ivandurudzwe vanhu tiwane magete munyika. Harare International Airport ndiyo imwe zveyakataurwa. Saka tinotarisira kuti kuChina tichawana mari dzokuita maprojects iwayo.
Munoona sokuti mari dzese dziri kupiwa nyika dzomuAfrica, nyika dzese dzingakwanisa kubhadhara mari here?
Pane dzimwe dzichatinetseke zvinotongosanganisira Zimbabwe, nokuti senyika yeZimbabwe yagara iri kunetseka kudzosera zvikwereti izvi. Asi samaziviri andinoita ini panyaya dzezvikwereti nezveufumi ndezvokuti pamunenge muchinyorerana mapepa acho pane painewo zvokuti munozoidzosa sei mari iyi, kana mukakona kuidzosa munozotipa chinyi. Saka ndiona sekuti dzimwe nyika dzichatadza, nokuti China haisi kungopa mari iyi pasina interest, pasina kuomesavo zvokuti inozodzoswa sei. Saka ipapo pangangoti vhundusei, asi munyaya dzoufumi kana uchida kubudirira kana wada nyika yako ibudirire, unotongoshinga ongorovera mwoyo padombo wokwereta. Asi tinoona ipapo pachaita matambudziko okuti China ichazoti imimi zvamakanyora zviya kuti kana mukakona kubhadhara pakati munozotipa zvakati, chitipa izvozvo, zvinogona kuitika. Saka ngatipachenjerere ipapo.
Dene muri chipanga mazano wehurumende yeZimbabwe, maiva taurira chii marirano nokushanda kwayanoita neChina munyaya dzemari idzi?
Ndaiva taurira ini kuti gwara ramatora reChina iri harina kuipa, asi tarisisai pamashandisirwo achazoitwa mari idzi kuti isu tichazowanavo here mari ipapo, vindudze tichaona pamaprojects iwayo pamari iyoyo inozoita here kuti tikwanise kudzosera mari iyi. Saka ngavaise ziso ravo hombe pakukwanisa kuzodzosera ipapo, nokuti ngasekerera zvedu ike zvino kuti tawana chakati chakati, asi tinozopedzisira kusekerera iko ya misodzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano rinoongorora mashandiro edare reparamende reVeritas rinoti danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekudoma komisheni ichaongorora nezvekupfurwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu gore rino nemasoja riri kunze kwemutemo. Sangano iri rinoti vaMnangagwa vakadoma komisheni ine vanhu vanomwe pasina kutanga vabvumirana nedare remakurukota sezviri mubumbiro remitemo. Nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa vanoti vanowirirana nemaonero eVeritas vachiti chimwe chakakanganiswa navaMnangagwa ndechekudoma vanhu vanozivikanwa kuti vane mativi munyaya iyi vakaita samuzvinafundo Lovemore Maduku, avo vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato ravo reNCA pamwe naamai Charity Manyoruke vanozivikanwa kuti vanotsigira zvakasimba bato reZANU-PF.
Ndaverenga zvakanyorwa neVeritas ndinowirirana nazvo. Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti panogadzirwa komisheni iyoyi inofanira kuitwa neinonzi proclamation inotsikiswa pabhuku guru rehurumende rinoenda kuvanhu. Hasari zvaitwa izvozvo, ndo chekutanga. Saka hapana komisheni. Number two, pane nyaya yekuti vangatai vakaita komisheni vachinge vaongorora nyaya iyi necabineti, zvinorayo izvo nemakurukota maminista avanenge vaapoinda. Pari zvino Zimbabwe haina kabineti, haina makurukota iwayo nekuti haasati aapoindwa. Vaivepo basa ravo rakapera musi wesvondo wakagadzwa vaMnangagwa kuti vava ivo president. Ndo zvinotaura bumbiro remutemo. Zvinoreva kuti vese vari kufamba vachiti maminista iko zvinava, havasi maminista pamutemo.
Saka tichitarisa iyo commission kana kuti tichitarisa bumbiro remutemo aripo here masimba iyo vamunangagwa ekudoma ma commission akaita saiwa.
Bumbiro remutemo rinopa president masimba akawanda kwazvo. Asi simba rekudoma vanhu ve commission of inquiry akaita saiyo sekutaurwa kwaitwa neve veritas. Isimba rinoda kuti rishandiswe president vachinge vaine kubatsirana necabinet yavo zvinova izvo zvisati zvaitika nekuti cabinet yacho haipo.
Asi kana vakanga vazove necabinet kana kuti nedare remakurukota vanokwanisa here kungogadziridza izvo zvavakaita zvekudoma izvi kana kuti inofanira kutopfudzwa commission iyoyo yosarudzwa patsva?
Havanogona havo kuzvigadzirisa. Tingati matechnicality, asi matechnicality ane udzamu nokuti zvinhu zvinofanira kuitwa pamutemo. Zvine basa razvo razvakanzi zvinge zvichiitwa nebumbiro remutemo. Zvisinei, pane dzimwewo nyaya dzimwe dzamakamboongororawo kare, dzakamboongororwa kare, dzekuti kune vamwewo vari mukomisheni iyoyo vanenge vane vatingati vakamanikidzika pamabasa avo nekuti vamwe vanotori masapota hurumende iri kutonga ezanu pf nevamwewo vanga vari mapresidential candidate vanenge vane nyaya irimomo zvokuti vari kunzi vainvestigate zvinhu zvavanga vari involved in sevanhu vanga vari musarudzo iyoyo. Saka zvimwewo zvinhu zvinonetsa kuti
vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University. Dr Alex Magaisa vari kubaranari kuKent kwakare kuBritain neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Upenyu hunonzi huri kuramba huchirasika munyika nekuda kwechirwere chetyphoid icho ninguva nenguva chinonyuka mumadhorobha akasiyana-siyana. Pari zvino vanhu vanosvika vanomwe vanonzi vakashaya mugweru nechirwere ichi, uye muguta remasvingo kune vanhu vaviri vakabatwawo nacho. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirwere chetyphoid chinokonzerwa neutachiona hunonzi Salmonella typhi. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti chirwere chetyphoid chinopararira kuburikidza nemvura uye zvekudya zvinenge zvine tsvina yemunhu anenge aine chirwere ichi.
Typhoid chirwere chinokonzerwa nekumwa mvura kana kudya chikafu chinenge chakasanganiswa netsvina, atinoti mafeces muchirungu. Chinonyanya kuparadzirwa nekumwa mvura inenge neutachiwana wetyphoid.
Dr. Mastara vanoti kana chirwere ichi chabata munhu chinoonekwa nezvinhu zvakadai semudumbu, kutemwa nemusoro kana kupisa kwemuviri.
Masymptoms acho anogona kuita mudumbu, manyoka, musoro kana kukwira temperature yemuviri.
vanoti zvinoshungurudza kuti chirwere ichi chiri kuramba chichitora upenyu hwevanhu vachipa mhosva kumakanzuru ayo vanoti haasi kupa mvura yakachena kuvagari zvisinei nekuti vagari vanobhadharira mvura iyi.
Sezadha tinoshungurudzika kuona kuti magore negore tiri kuramba tichiwana chirwere ichi mumaguta akasiyana muZimbabwe. Chirwere chatisingatarisiri kuti mukore uno wa2018 tive tichiramba tichinetsekana netyphoid. Muonero wedu ndeyekuti maCity Council haasi kuita zvakakwana kugadzirisa nyaya yemvura because chiri kunyanya kuitika pandechekuti pese papinezoitwa mainvestigations panoonekwa kuti vanhu vanenge vachimwa mvura ine utachiwana uhwu. Zvinotishamisa ndezvekuti maCity Council awa akuwana mari yemaRed Payers but ivo havasi kukwanisa kudeliver service yekupa mvura yakachena. Zvichiitira izvo kuti malives arasike unnecessarily. I think pada kuti pachinjwe mushandiro wekuitwa nawo maCity Council pave neaccountability.
Dr Mastara vanotiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika chinoda kukurumidzirwa sezvo kana munhu anobatwa nechirwere ichi akanonokerwa upenyu hunorasika. Mukuru weGweru Residents and Ratepayers Association Vaselipiwe Cornelia vaudzawo Studio 7 kuti kunyange zvakakosha kuti vagare vawane mvura yakachena vakurudzirwawo kuti veruzhinji vaite utsanana kudzivirira chirwere ichi. VaCornelia vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratotanga zvirongwa muGweru zvekudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nezvavangaita kudzivirira chirwere ichi zvinosanganisira kugeza maoko nezvinodyiwa zvisina kubikwa.
Chirwere chetyphoid chirwere chekuti mukanyatsochitarisisa chinogona kunge hesi chichikonzerwa nemvura dzematauriro anenge achiitwa nevanhu kuti chinogona kukonzerwa nemvura yakasviba, asi mukazvitarisisa chine kuita nemagariro atinenge tichiita isu sevagari. Pane zvatinotarisirwawo kuita kuti tisange tichigara munzvimbo kana munharaunda inenge iine utsvina. But chatakaita after tarealiza kuti pave netyphoid muGweru, isu sevagari kana semaresidents associations takaenda tikaapproacha town clerk tikavati aiwa kunzvimbo dzisati dzave nechirwere ichi madii kutidzidzisa kuti tiwane preventive measures ekuti tisadini tisaramba tichitapurirana chirwere ichi. Saka training yacho yakaitwa maresidents associations ese muno akauya akakwanisa kuuya achitrainwa. Saka basa redu rave rekuti tichiendawo kunharaunda dzatinogara tichidzidzisawo vanhu kuti izvi nezvizvi hazviitwe kana tichida kuti chirwere ichi chisadini chisatibata.
Mumagwara vakabudisa vebazi rezveutano vanoti mvura ine tsvina ndiyo iri kunyanya kukonzera chirwere ichi munyika. Vakatiwo zvimwe zviri kukonzera kupararira kwechirwere ichi miriwo inodyiwa isina kubikwa pamwe nemukaka nezvinogadzirwa nemukaka. Bazi rezveutano rakatiwo vagari vazhinji vanotapurira chirwere ichi vasati vamboratidza kuti vanorwara netyphoid. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo utsanana munyika kugeza maoko kana munhu abva kuchimbuzi kuti vanhu vasabatana maoko pakaunganwa pamwe nekunwa mvura yakafashaidzwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvingaitwa kushandisa zvimbuzi nguva dzese, kubika zvekudya zvichibva zvakakwana pamwe nekusatenga zvinhu zvinotengeserwa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti hurumende pamwe chete nekanzuro yeguta ravo vambomira kuvhura zvikoro mangwana kusvikira guta rave nemvura iyo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa. Vagari vanoti vave kutyira kuti dambudziko remvura iri rinogona kukonzera kuti chirwere chetyphoid chipararire muzvikoro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakabudisa mashoko ekuti vanhu vaviri vakabata nechirwere ichi vari kurapa pamasvingo General Hospital. Mashoko aya atyisa vabereki vakawanda avo vanoti vana vakaenda kuzvikoro kusina mvura vanogona kubatwawo nechirwere ichi chikapararira. VaHebert Chikosi vanoti vanoona zvisina kurongeka kuti vana vaende kuchikoro kusina mvura.
Tiri kufara nesituation iripo nekuti mangwana zvikoro zviri kuvhurwa ende nenyaya kuti typhoid yatova muno masvingo vana vedu vasi safe saka kana zvatodai isu mangwana vana vedu vachaenda kuchikoro ende kanzuro nehurumende dzinofanira kugara pasi zvavari kuita zvekuti hwanda vachitinyepera kuti mvura zikuinoa inenge yauya hazvizobatsira kana chinhu chimwe chete so isusu sevagari vomasvingo tiri kungopa kanzuro mazuva maviri chete kana vakasadaro zvikoro hazvifani kushanda
mvura mudhorobha remasvingo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa apo vekanzuro vanoti michina inokweva mvura kubva mudhamu remutiriki yakafa uye yanogadziriswa kuHarare izvi zviri kutsamisa vagari avo vari kuti kanzuro haisi kuita chimbi chimbi kugadzisa dambudziko iri izvo zvakazoita kuti iendeswe kudare repamusoro redzimhosva rehigh court nesangano remasvingo united residence and ratepayers alliance kana kuti mura vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumura muzvare esther chimanikire vanoti nyaya yavo iri kupinda mudare mangwana uye vanokurudzira hurumende kuti imbomira kuvhura zvikoro nekuti zvirwere zvingapararira
tisina kufanira kuti tibvumidze vana kuti zvikoro zvienderere mberi nekuvhurwa iko kusina mvura chinonetsa ndechekuti vana vadiki hapasi pese paachafunga kuti kana ndabva kutoende tinofanira kugeza maoko uye mvura yacho neekutogeza maoko inenge isitoripo saka tinoda kukurudzira hurumende nekanzuro vataurirane vana kana zvaigona vazovhura zvikoro kana mvura yadzokera pari nomo yava kubuda pamatepu tinotyira kuti vana vedu mukurwara kwavo even vamwe vachidzokera kudzimba ndokutospreada kwainotozoita typhoid ikoko
mukuru weboka rezveutano mukanzuro yemasvingo vazvapano munganasa vati vachaita musangano nemapazi edzidzo neutano kuti vaone matanho ekutora panyaya yezvikoro asi mukuru webazi redzidzo mumasvingo vazedhiasitiga vanoti hazvigoni kuti vamise kuvhurwa kwezvikoro nekuti kotoro yava kuvhura iyi ine mazamanishoni akakosha
asi shuviro yedu ndiyokuti kana mvura ikaramba isiko panovhurwa chikoro dai vakwanisa kutendesera mabhauza pachikoro kuitira marikwayamenzi emvura ipo kuti aitwe mete ndoo shuviro yedu iyoyo sebadzi refundo nokuti kuti titi zvikoro zvivharwe pamusaka pemvura izvi takatarisana namazamanishoni ari kuuya zvino zvino zvinoita kuti tisabudirira muzvirongwa zvazviripo nokuti these coming few weeks are critical weeks for the final preparations for the examinations
asi mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ dr takavafira zvovo vanoti vachitiga vanofanira kuita musangano nekanzuro vaone kuti chii chakakosha upenyu hwevana kana mazamanishoni vachiti vamwe vana vanogonzotadza kunyora mazamanishoni aya vorwara mumwe mugari wekwamucheke vaedward jacob manzanga vanoti vana havafaniri kuenda kuchikoro kana kusina kuwanikwa dzimwe nzira dzekuti mvura iveiko kunyanya muzvimbuzi
nyaya inototitemesa musoro zvachose zvikoro zvobhurwa iko kusina kana mvura vana vanopinda sei matoilets matoilets anoshandiswa sei iyo ndo inonzi gross negligence inoitwa nekanzuro saka vaimira kusvika zvinhu zvisvike pakadai vaisisora kare vachiti makanzura emdc ndo anokanya zvinhu asi kunobva simba totokunatsokuziva nozvataonatsokuona kuloka government saka iko zvino hazvitomboitide zvikoro zvatomboronoka kuvhurwa nokuti vana vedu vangapira nezvirwere
mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo dr ahmed ashamo vakaudza vatori venhau kuti vanhu vaviri vakabatwa nechirwere chetypfod icho chakauraya vanhu gumi mudhorobha regweru chirwere ichi chiri kunetsawo kudhorobha rekadoma ndakamirira studio 7 masvingo ndini gandri maramba
vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwemakanzura emaguta kusanganisira yeHarare iye yadoma vaibet gombasa meya mutsva kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapira regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaherbert gomba vachisarudzwa kuva meya weguta musangano weforum on china africa cooperation summit unovhurwa zviri pamutemo muchina Tava tashuka kumagumu echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze nge-term yami yakuqala. Ungabona i-council uku-operator kwayo ngakufanana nanga lalokhu esicabanga singakangeni ku-council.
Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe.
We are saying everybody in our view should be friendly.
eLeZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. eLeZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe angabangani balo, kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela, labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe. U-WAD6 oselungisiswe kakutsha wafakwa imitshina yangalezi nsuku unikeziwe kuziphatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital ukobulawayo ngabeDumi International Foundation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila angamashumi amane lasithupha afungiswe ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili u-acting town clerk umnumzana Osaya Shisango. Abafungiswe ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho bahle bakhetha umeya omutsha umnumzana Herbert Gomba osekelwa ngumnumzana Enoki Mupamaonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance njalo phakathi kwamakhansila afungiswe namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owe-ZANU-PF kuphela umnumzana Martin Matinyanya onqobe kukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilala owenzelwa esigodlweni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe khathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for us to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuye lohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumende weZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili, hashi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukhansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ukungasebenzelani kuhle kwamabandla eZANU-PF labe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze nge-term yami yakuqala. Ungabona i-council uku-operator kwayo ngakufanana nanga lalokhu esicabanga singakangeni ku-council. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya, amanye ngepolitiki ngoba ominista kayisibo bethu plus siyabesebenza lama officials amanye angkhona asuka kuzanu PF iphathe yabe yi-ruling party ngaleso sikhathi.
Ukansila Martin Matinyanya onguye oyedwa ongene ukansila engwezanu PF uthe akasoze thusele ukuba nguye yedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakansila angamashumi amathathu lanhlanu we-MDC Alliance. Uphinde wathi ulethemba lokuthi uzasebenza kuhle lamanye amakhansila njengoba ukuba kudalele ikhansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela kodwa kutsho ukuthi usebenzele wonke umuntu osesigabeni.
When we are at the meeting, we are now looking forward for service delivery.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu. Ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungeladubo.
Ukansil Danford Ngaziwure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lokhu ngumlando obusiphiwa ikansili ukuthi ilungise imigwaqo yona ingasiyo ephatha leyo mali.
We need to shift from the previous dealing where that we used to blame central government for other failures which we failed to deliver the people.
Njengekhansili kumele sitshiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngilethemba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuthiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU-PF.
Ukhansili weHarare ubikwa ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million lokulungisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuza kuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa yinkokheli yekhansili entsha, ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 seHarare, New Gibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe ngendlela yokuwathuthukisa, njalo uthi kufanele amazwe omhlaba alandele lesi sibonelo. Umongameli Mnangagwa utshele umsakazo weChina Global Television Network eBeijing kweleChina lamhla emhlanganweni osaqhubeka kulelo lizwe owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit ukuthi eleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe azimiseleyo njengele China, njalo alisoze lizihluphe ngalawo angafuni ubudlelwano lelizwe lakhe. Umhlangano lo uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli weChina uMnumzana Xi Jinping, yena onguye onxuse inkokheli zamazwe akuzwekazi leAfrika kulumbuthano. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa ngokugcweleyo.
We are saying everybody in our view should be friendly.
EleZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. EleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo. Saqhubeka sisebenza labasimekelayo. Izwekazi leAfrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleleyo.
Lo mongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lemsakazo oChina ukuhlaziya ukuthi eleZimbabwe lingathola ubudlelwano bani kwele China. Sixoxele umnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kumele sikuvume ukuthi isummit le ekhona ibizwe yiChina injalo ilama uzo wonke awe Africa. Okutshengisa ukuthi nxa iChina ikhangele iAfrika kayikumakumi ibe ngamazwanyanya namancane, ibona ilizwe elilodwa, njalo yona ibisikhangela ukuthi iChina provides a market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye, awusoze ukuthi kusasa bathi nxa bephenduka babuye bethwele amasaka emali, hayi. And China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo Britain labo America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama conditions ama human rights ama conditions lawa ubudlelwane leChina bukakathelile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni ngange 60 billion njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazi leAfrica kweminyaka emithathu elandelayo. EleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i 2 billion.
iChina ikhangele lokuningi eAfrica ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama raw materials afuneka ukuthi industry yeChina iphile. Konoke kukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga. iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU. Kusiya phambili eminyakeni emithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange 2 billion ingangena eZimbabwe. Singakhohlwa ukuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe namhlanje iyi 4 billion. Ukuthi ukuthi leyo mali yabivele China iyabe ifake imali half the budget yeZimbabwe endini.
Kodwa abanye bathi ele China landise ukuzi notice alone.
Angikwalo kholoko okokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyezwe ngumongameli weSouth Africa lamuhla. Evala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kweChina leAfrica. Unanzeleleke into eyodwa ukuthi iAfrica yona nxa ithengisa eChina. Ithengisa lokho ngathiwa ngama raw materials. Kodwa iChina nxa isithengisa eAfrica, ithengisa ama finished products. Iraw material kayila mali, kodwa kuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithena izinotisa, that is just notice.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo 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 mtswaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi inengi likhala ngokungami kuhle komnotho welizwe. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kubathabile Masuku.
Bekuyiziphithiphithi endaweni eziningi zelizwe abazali belungiselela abantwababo ukuqala izifundo kusasa abafunda behlala ezikolweni ema-boarding schools. Amabhasi abeduma ndawana yonke bephelekezela ukuyabagadisa lempahla abayazisebenzisa okwe-term yonke. Unkosikazi Geli Gandawa uthi ukubhadala ezikolo kuyahlupha ngoba abanye bafuna imali ibhadalwe ingxenye yakhona njalo intengo yamayunifomu ikhuphukile.
Okwesikolo ayisesilungiselele okunye. Ama-fees bathi bafuna ama-half down so ukuthi sithole i-cash emabhenki kuyahlupha. So kuyamele sivuke kusasa siya transfera kumbe amanye ama-eco cash bayavuma kusiya nesikolo. But babe sebefuni lokho zendlana ibhila kuthwana inamba leyana ukuthi bayithole then umntwana usekwanisa ukuthi ayingena esikolo. Okwama-informu, ama-informu akhwelile this term so sizathi bahambe lawona lawo amadala sathi sesithenga ukuya phakathi kwe-term. Khathesi aya singezisenelisa konke sukwanisa sathi dobha ama-grocery amanye then the fees yokuthi benelise ukuthi bayangena eklasini.
Omunye wabazali unkosikazi noMagugu Mhlanga uthi ithemu iyafanana amatichala kufanele afundise abantwana ngoba isikhathi asiguqukanga.
So kuyafanana ithemu iyafanana whether short or long umntwana must understand ama principles and carry on because ngazibe long ngathi what does it change, ngazibe short what does it change. Ma teachers must have purpose and focus, they are there to teach.
Untombazana osafundayo uThoko Ncube uthi baphumule kakhulu ngekhefu njalo bakhangelele ukwenza kuhle kulithemu ezayo.
Sasiphumula from ukubala and all, and then kathesi sesivile isikolo, yeah, besi well rested, we had time ukuthi siphumule. And this term we expect it that is pass because we had time.
UBrian Moyo olova imihloliso kaform 4 uthi leli khefu ube lesikhathi sokudlala lokuphumula njalo ukhangelele ukuthi uzaphumelela nxa sesiyabhala imihloliso ekupheleni komnyaka.
Kumaholiday abembala konke lokudlala nokuphumula nje mhlangene kona bengizibalile amphumule hayi impela lokudlala phakathi hayi term lebuyale ikhangelele ukuthi ngizapasa la madama hayi ngibale kakhulu kodwa sibili ngikhangelele ukupasa sendilungiselela sengiredi.
Abazali abaningi bakhalaza ngokukhuphuka kwentengo yokudla lamayunifomu okubadalela ubunzima ekuvulweni kwaleyi themu. Abantwana abaningi baveze ukuthi bayikhangelele kakhulu lithemu njalo sebevele belindele ukuthi zivulwe izikolo ngemva kokuphangisiswa ukuvala ethemini lesibili elaqunywa baya kukhefu masinya ngenxa yokhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi. Abafunda emabhoding bayabuyela lamhla phambi kokuvulwa kwezikolo kusasa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla sikhangela ukufungiswa kwamakhansila ukuqalisa umsebenzi eHarare lakobulawayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthembise ukusekela imisebenzi yokuthengiselana lamazwe akuzwekazi le-Afrika ngamabhiliyoni edlula amahlanu amadola, i-5 billion. Lokho ukutsho ekwethekeleleni kwakhe kwele-South Africa ngeviki edluleyo. Wathembisa njalo ukuthi ilizwe lakhe lifuna ukwedlula eleMelika ngokuqinisa ukusebenzelana lamazwe ase-Afrika. Elemelika lona namhlanje belinanza ilanga lezisebenzi ele-Labor Day. Leli lilanga elabekwa ngeminyaka yabo-1880s ngokunanzelela ukuthi izisebenzi zazisebenza kwamahola alithumi lambili ngelanga zithola iholo eliphansi kakhulu. Okwensuku eziyithupha ngeviki ziphumula ilanga elilodwa kuphela. Inhlanganiso yeDumi International Foundation eyabunjwa isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani inikeze uWard 6 oselungiswe wafakwa imitshina yalezinsuku kuziphatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital logatsha lwezempilakahle. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Tap mpilo Ward 6 renovated Ndlovu text. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ngesikhathi umqondisi weDumi International Foundation umnumzana Dumisani Moyo enikeza uWard 6 kuziphatha amandla zesibhedlela logatsha lwezempila kahle. Umoyo ucele abesibhedlela ukuba baphathe kahle imitshina lakho konke okuhle okulungiswe kuWard 6 ethi isibhedlela singahlawulisi uZulu imali enenyi ngale indawo njalo ukhangelele ukwenza okufanayo eUnited Bulawayo Hospital kanye leThorngrove Infectious Diseases Hospital.
Ya, sicela ukuthi isibhedlela siphathe kuhle kakhulu izinto lezi esibanikeze zona. Lokuthi kasinikezanga isibhedlela, sizinikezile thina njengabantu njengabahlali bakobulawayo. Besicela kakhulu 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 ukuthi isibhedlela lesi iwodi lana iphatheke kuhle njengoba liyibonile besizama ukumaintaina ama-international standards.
which I believe we met.
Omele umabhalane wogatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga ubonge isipho esihle sokulungiswa kakutsha kwesibhedlela ethi kuyinto enhle.
Ah, siyathaba kakhulu njengeministry. Impilo yesibhedlela sethu esikhangela abantu abaningi ngokuya kweminyaka, because isibhedlela esaya kwa 1967 izinto eziningi besezifile. So siyabonga kakhulu ukuthi iDumi Enterprises ibuyile ukuthi izoncedisa ukuthi yenze ama-renovations kuward B7. Balungisa into eziningi, balungisa amashawa okugeza khona ama-patients, bafake ama-bathtubs, bafake impompi zamanzi, bapendile imiduli, bafaka namakhetheni.
Umgcini sihlalo webhodi yempilo Central Hospital unkosikazi Chelesile Moyo Ncube laye ubonge isipho lesi.
Silokubonga kakhulu ngesipho lesi esivela kuDumi. Siyathaba njengesibhedlela and ke sifisa ukuthi nga siyathola abanye bakithi abalomcabango njengokaDumi. Out there in the diaspora who can come get as we impact our community yabo. Ngiyathemba abalapha ababonile ukuthi ulungise njani iwadi leyana. He has uplifted it to world class standards, and we are very happy as a community ukuthi he took time to come back abuye koBulawayo azinike isikhathi sokuthi abelapha esibhedlela abone khonokho okuyikokudingwa ngama-patients nokuthi kungaba kuyini okungenza kube ngcono for i-recovery yomuntu ofikayo lapha empilo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residence Association umnumzana Winos Dube laye ugcizelele amazwi kankosikazi Ncube.
Siyathokoza kakhulukazi, kuyasithokozisa njengecommunity yakoBulawayo ukubona isibhedlela sethu sempilo sivuselelwa sisenzeka. Siyabonga kakhulukazi laba abakwenzayo, and ngithi nxa ngikhangele ngibona iphupho lethu esiloko esaliqalisayo ngo-2008 sisithi we want to see the total restoration of Impilo Hospital. We are glad ukuthi loko esibona ama-calls ama-responses loko esenzakala. This is really exciting, we are very happy.
Impilo Central Hospital yakhiwa ngomnyaka ka-1957. Imitshina eminingi kulesi sibhedlela ayisasebenzi, impahla eningi isiyingozi kuzigulane lezisebenzi. Inhlanganiso yeDumi International Foundation isebenzise inkulungwane ezingamachumi edlula athoba minwe mibili zamadola i-85,000 ekulungiseni uward 6. Empilo Central Hospital kusukela namuhla isilezindlu ezimbili zezigulane ezikuzinga lezibhedlela zomhlaba. Umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku kunye nomqondisi wempilo Central Hospital babonye kakhulu umoyo bethi kuhle akwenzileyo, yikho ukusebenza umuntu ekhumbula ekhaya lokhu akwenzileyo. iDumi International Aid ikhuphe konke obesekudala kuward 6 yafaka impahla entsha lemitshina. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT libikwa liphakathi kokukhulumisana lelezanu PF kunkulumo ezilakho ukwenza ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso ukuze umnumzana Chamisa aphiwe indlu lezinye imfanelo eziphiwa umuntu oyabe esebenze kuhulumende njengempentsheni. Umongameli Emerson Nanga kwakuviki edluliyo uvumile ukuthi kuyakhulunyiswana kodwa kazange agcizelele. Abazi ngokwenzakala ebandleni le-MDCT bathi inkulumo ezikhona zikhona mpela, njalo zigoqela ukuphiwa indlu lokunye okungezelelwa umnumzana Chamisa loyabe ekhokhela amalunga edalele parlamente ongewebandla lakhe. Lokhu kulandela imbiko ethi eleBhilithane yilo eligqugquzela lokhu, ngoba kukhona isisekelweni salelo lizwe ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo uyanakekelwa ngukhulumente. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Waqale ngokumbuza ukuthi lokhu kusebenza njani kwele Bhilithane.
Lo muntu oyabe nguye okhokhela iqembu eliphikisayo
uyaholiswa imali nxa ingasaphambanisi kuhle. Ngibona ingane kathesi yena ongani uyaphikisa lapha uJeremy Corbyn uthola imali engawa £175,000 ngomnyaka. Kuthi sikhangelele inani lingafika almost $200,000 American dollars. Uyaphiwa ulamahofisi kulabantu osebenza labo ukuthi elungisini umsebenzi wakhe. Uyaphiwa abantu abamgcinayo i-closed security. Kuthi kunjalo uyanikwa amaphepha amaningi amanye ayimfihlo abonwa nguhulumende, abonwa nguye umkhokheli welizwe u-prime minister, laye uyawabona. Kuthi kunjalo kuleyinye inkundla lapha e-England, inkundla engaphezu kwe-supreme court, inkundla ujaji wayo oyihlalayo nxa ukuthi ihlezi leyo nkundla kuyabe kuhlele uchairman wangikhona kuyabe kuyindlovukazi leyo kuthiwa yi-privy council. Naye umkhokheli weqembu eliphikisayo uyahlala phakathi kuleyo nkundla.
Manje ubona ungani kungasebenza yini khona lokhu kungafakwa eZimbabwe phansi kwesisekelo sombuso?
Okokuqala okuyamele kwenzakale ukuthi sibe leqiniso, sibe kwazi kube le more information ngatsho njalo ukuthi kanti baya befuna ukuthi umuntu lo ongokuthiwa uhwekhela ibandla eliphikisayo, isikhundla lesi uyatsho sithiwe engumuntu ophakathi ephalamende kumbe ngumuntu ongaphandle ephalamende. Ngoba lapho ungathi uyakhanyela eBrithani lo okhokhelayo uyabe ngumuntu oyabe le ndawo yakho imelele esingathi constituency oyimeleleyo. Kodwa ekhaya njengoba kathesi nxa singathatha okukhona kathesi uNelson Chamisa kala indawo ayimeleleyo.
Manje ngokubona kwakho akungeke kwenza ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo esephiwe konke khona lokhu egcine engasafaki izifiso zabalandeli bake phambili ngoba uyabe sesutha phele sidla?
Ye, ikhona leyo leyo ngozi. Kodwa into yangikhona mfowethu siyabonga ukuthi lapha sithe umuntu lowo unikelwe amandla lawo lesikhundla lesi sokubana ashushumeze uhulumende, hathi ukubana asebenze ngani laye. Eshushumeza uhulumende okunjalo kuyabe kufanele ukuthi sibone ukuthi ushushumeza uhulumende hathi ukuthi ufuna ukumgenqula uhulumende kodwa ufuna ukuthi ngilikhangele ukuthi lenzani.
Lo mnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcweti ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilithani. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokungenelisi ukunqoba kweqembu lakhe kwimidlalo emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lihambe imidlalo emithathu lingenelisi ukunqoba njalo ngesonto litshaywe ngelenkezi Platinum Stars nge-2-1 nokuyimpumela etshiye umqeqeshi walo uMatinda Ndlovu edidekile ukuba kuqhubekani.
We're not looking towards such kind of results.
Besingakhangelelanga impumela efana lale kodwa kuvele kube khona izehlakalo ezifana lalezi emdlalweni wenguqu ezidida lomqeqeshi eswele incazelo.
Iqembu lebhosi elihlezi endaweni yesithupha engalanini imiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha njalo ngempela viki ezayo libhekane lomdlalo onzima lapho elizadibana khona leqembu le-Dynamo senkundleni eBarber Fields. Phezu kwengalane kuleqembu le-FC Platinum lona elibhaxabulele eMutare City nge-6 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba mnembili kuthi elengezile elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amahlanu lane. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elibe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu le-Yada njalo lile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu. Ikanti iqembu le-Triangle lona liyalele lokhu lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lanye loba nje linqotshwe nge-3 kanyanga le-Chapungu. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kumaqembu athele eShapane Mine kanye leLebulawayo City wona ale miklomelo elitshumi lanhlanu iqembu ngalinye. Njalo eleShapane Mine litshaywe ngeleZPC Kariba nge-1 kanya kuthi eleCity lidliwe nge-2-1 ngeleDynamos. Amanye amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane ngabalisa eleMutare City ele miklomelo elitshumi lathoba mnembili kanye leleNicruth ele miklomelo ngamashumi amabili lane njalo elinqotshwe nge-2-1 ngeleCapes United. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje njalo bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.